Vamunanga kwawati mabazi aya ndemamwe yemabhazi mazana matatu akatengwa nehurumende kuChina neSouth Africa yakamirira kuti mabhazi mazana mashanu ayakatenga kuBelarus asvike munyika. Vamunanga kwavati vakatenga mabhazi aya mushure mokuona kuti mabhazi avakatenga kuBelarus achanonoka kuuya. Vati mabhazi aya achatakura vanhu kumaruwa nemadhorobha pasi pechirongwa chehurumende chekuona kuti vanhu vafamba zvakanaka nemitengo iri pasi vasikashungurudzwe. Vati pane urongwa hwekuti vanhu havachatenga matiketi ekukwira mabhazi zuva nezuva uye vanenge vave kutenga matikiti pasvondo, izvo zvinoita kuti vasashungurudzwe nemahwindi.
And yourselves, if you have a card, you'll be able to know, instead of going per queue kumira kuti mabhazi yasvika rini, aiwa, you train your phone to tell you kuti ivo zvosvika yapa bhazi topera kusvika, haona zvekufungira. Phone yako inorira kuti chii chiregera kurya chikafu chimanya pa bus stop, bhazi raakudini raakusvika.
Vati wechitsotsi chaitwa nevachairi chekutengesa dhiziri kana kufamba nenzira dzisingabvumidzwe chichapedzwa neurongwa hutsva uhwu.
This system can be rolled out for the entire country. Zvikaoni this issue wekuzvimuchika chika zvinomwa kusen zvomwana 10 zvomwana 2 zvomwana 6 zvopera zvazvichimwa fuel zvoenda pasango zvonouza madhiramu zvonotengesa mukosaidhi miriko chinomwa kachamwa cho chinorekoda kozvinochamwa chafamba nepati kachodzoka sei chochambomwa manje manje hakuna kwachenacha chionekwa.
Zvichiteera kukwira kwemari dzemabhazi munandira gore rino, kambani yeZupco yakatanga kutakura vanhu mumadhorobha ichishandisa mabhazi emamwe makambani muchirongwa chakafarirwa neveruzhinji zvakanyanya. Pari zvino Zupco ine mabhazi anodarika mazana maviri uye kuuya kwemabhazi matsva aya kunotarisirwa kugadzirisa zvinhu munyaya dzekutaurwa kwevanhu mumadhorobha. Mune imwe nyaya, sangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo rinoti harisi kufara nenyaya yekuti hurumende iri kuramba ichimbunyikidza masangano anoshanda akazvimirira munyika richiti iri kuashaisa mukana wokuita basa ravo pachena. Vanoona nekufambiswa kwezvirongwa munayo vaMcDonald Munyoro vati hurumende inofanira kuvandidza mitemo yakaita sePublic Order and Security Act nekukasika, vachiti ndiyo inoshandiswa nemapurisa kuvambunyikidza.
Kuburikidzawo zvakare nepress statement yedu, tine zvatakumbirawo kune hurumende yedu kuti mitemo yakaita sana aifanana posta. Cabinet yakabva kubuda mazuva apfuura vachitanga basa rekuti mitemo iyoyo igadzirwe ichienderana neconstitution. Ende isusu tarisiro yedu kutiwo hurumende kuburikidza neparamendi vakoshedze basa iroro, nekuti mitemo iyoyo iri kukanganisa zvakawanda maererano nemashandiro anoita maNGOs.
Munguva pfupi yapfuura, masangano mazhinji anoshanda akazvimirira akaita seCotrad yekumasvingo akavhiringidzwa nehurumende, uye vechidiki vakarambidzwa kuratidzira pamwe nekuti vaendese gwaro ravo renyunyuto kuparamende, uye vanoti izvi hazvifaniri kuitika munyika yakasununguka. Vati zvakakosha kuti hurumende itevedze bumbiro remitemo yenyika iro rinopa vanhu mvumo yekuratidzira pese pavanodira. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Manguja.